Muskoro Rashanyi wane Studio 7 Mugutarevla wayo kusanganisira Coghlan Primary, Lobengula Primary, Evelyn High School, Mzilikazi Secondary, Nempopo My High School. Vana vari kuzonyora bvunzo pakupera kwegore pamwe nevadzidzisi vashoma vaenda kuzvikoro sekurudziro yehurumende. Vose vanga vachipinda muzvikoro izvi kusanganisira vana vechikoro, vadzidzisi pamwe nevabereki, vange vachiongororwa kupisa kwemiviri yavo uye kugezeswa maoko sezvinokurudzirwa nevezveutano pakudzivirira kutapurirana kweutachiwana hwecoronavirus hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Kunyange hazvo vadzidzisi vose kusanganisira vanodzidzisa vana vasiri kunyora bvunzo vange vakanzi vauyewo kubasa, ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vakawanda vavo havana kuenda kumabasa. Mumwe mudzidzisi anodzidzisa pane chimwe chikoro muBulawayo uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo achityira basa rake, ati anotodzidzisa vana vari kunyora bvunzo asi ati atadza kuenda kubasa nekuda kwekushaya mari.
Ini ndine shungu dzekuenda kubasa nokuti ndinotori neclassi apa speaks iri kunyora gore rino, asi handikwanisi kuenda nokuti 4000 ndakapuwa nehurumende haina zvainokwana.
Izvi zvatsinhirwawo nemumwe mudzidzisi anodzidzisa kumaruwa mudunhu reMatabeleland South uyo angozvidoma nezita rekuti Muzvare Moyo.
Changa chiri chishuwo changu chekuti ndidzokere kubasa nhasi ndibatsire vana vagadzirire kunyora maexaminations avo, asi kana tisina kupiwa $520 hatidzokeri kubasa.
Mukuru wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vatakavafira Zhou vati ongororo yaitwa nesangano ravo yaratidza kuti muzvikoro zvakawanda vadzidzisi vakawanda vange vasina kuenda kumabasa, vachitiwo muzvikoro zvizhinji vadzidzi vange vauya vadzorerwa kumba sezvo vadzidzisi vange vasina kuya kubasa. Mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ vaObert Masaraure vatsinhira zvimwe chete vachiti zvikoro zvekumaruwa ndizvo zvanyanya kuve nevadzidzisi vasina kuenda kumabasa.
Tikatarisa kuMatabeleland North kunovekwa nyanyo shaikwa varairidzi zvakanyanya, avhareji yanga ichisvika kum2% atendenzi yematicha. Nyika yese pane vati kwatataura nako hakuna varairidzi vakawanda vauya kuzvikoro.
Murongi wemabasa musangano re National Association of School Development Associations and Committees vabhani manokora vati vanonzwisisa zvichemo zvevadzidzisi asi dai vaita mwoyo wekunzwira vana tsitsi vachitiwo
vadzidzisiwo vaberekiwo zvakare, uyezve ivowo sevadzidzisi vana vavo kutaura kwatiri kuita kuno vanadzidzisi vacho vari muzvikoro vanoda kudzidzawo vanodawo service.
Kunze kwekunyunyuta pamusoro pemari yemuhuro, vadzidzisi vanotiwo havagutsikane kuti urongwa hwakaitwa nehurumende hwekuvadzivirira ivo pamwe nevadzidzi kuti vasatapurirane utachiwana hwecoronavirus hwakakwana. Asi vachitaurawo neStudio 7 nezuro gurukota rezvedzidzo vaKain Matema vakati hurumende yainge yaita zvose zvinodiwa kuti zvikoro zvivhurwe uye kuti pasatapurirana chirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.